Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu zanasi muvuro gunyana 17-2018. Dare rema kurukota richango vamu kusarudzwa rogara ke kutanga muharare nasi ukuo mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa vachitarisirwa mangwana kuvhura dare reparamende zviripa mutemo nekusuma vanhu urongwa hwavo wekufambisa nyika mberi. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinoti dare reparamende rinofanira kuvandudza mitemo yesarudzo kuti munyika musarambe muine mutauro. Dare rezvesarudzo kana kuti Electoral Court rotarisirwa kupa mutongo waro panyaya yekuti ndiani akakunda kuchegutu West pakati pava Gift Konjana veMDC Alliance nava Dexter Nduna veZANU PF. Kolera yoramba ichipararira muZimbabwe uko Botswana neSouth Africa dzotora matano kuti isapararire munyika idzi. Guta remutare rozeya nyaya yebhajeti asi mari zhinji ichiramba ichienda kumari yekutambirisa vashandi kwete kusimudzira magariro evanhu. Chikwata cheZimbabwe Netball cheMajems choiswa mugungano rakaoma kumakundano e2019 Netball World Cup. Muchirongwa cheLife Talk tiri kutarisa nyaya yekugara kwedare reparamende uye kuvhurwa kwedare reparamende mangwana mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachiparura urongwa hwavo hwekugadzirisa zvinhu munyika munyaya dzezveupfumi, utano nezvimwe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.